Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi urwe muro zvita 23/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Academy ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. VaDaniel Chapo weFrelimo vanonzi ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muMozambique mazuva anodarika makumi manomwe kubva zvaitwa sarudzo idzi. Vakawanda munyika vanoti 2024 igore ranga risina kumira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika. Zifa Normalization Committee inozivisa mazita evanhu vakabudirira kukwikwidza musarudzo dzekutsvaga vachatora zvigaro zvebhodhi richatungamira nhabvu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro muMozambique rinoona nezvesarudzo reConstitutional Council razivisa nhasi kuti mutungamiri webato riri kutonga munyika iyi reFrelimo vaDaniel Chapo ndovakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa musi waGumi Guru 9. Mutungamiri wedare iri amai Lucia Ribeiro vazivisa kuti vaChapo vakawana mavhoti zvikamu makumi matanhatu nezvishanu zvine zvigagumi nezvinomwe kubva muzana kana kuti 65.17%. Vachiteverwa navaVenancio Mondlane webato rinopikisa reOptimist Party for the Development of Mozambique avo vakawana mavhoti zvikamu makumi maviri nezvina zvine zvigagumi nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 24.19%. VaMondlane nebato ravo vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi vachiti dzakabirwa zvemhando yepamusoro-soro. Munyika iyi manga muine kuratidzira kune mhirizhonga kwauraisa vanhu vanodarika zana negumi. Vanopikisa vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo vachiti vachaenderera mberi nekuratidzira. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitaura vakazvimirira vaJoy Mabhenge.
Chekutanga ndechekuti panga pasina tarisiro yekuti pangazobuda mabudiro esarudzo anganga akasiyana neanga akambenga akataurwa acho iyayo. Saka panga pasina tarisiro yekuti pangamuka pachinzi vaMondlane ndivo vahwina nekuti Constitutional Council yanga ichatongomira nepayakamira ipapo pekuti vaChapo ndivo vakanga vakunda musarudzo idzi.
Tinoona kuti mavhoti azoziviswa nhasi avaChapo aderera nezvikamu zvishanu kubva muzana pane makumi manomwe kubva muzana akamboziviswa papedzwa sarudzo. Zvii zvamungatsanangura zvaita musiyano uyu uye kuti zvinotambirika sei neveruzhinji?
Chiri kukatyamadza ndechekuti mukudonongodza kwavo mavhoti avaChapo anowanika achidonha nezvikamu zvishanu kubva muzana yatingati kuda kuti 5%. Pasina tsanangudzo inobvutsa yekuti chii chakambonyatsokuitika, izvozvo zvega zvakakwana kuti vanhu vatisarudzo hadzina kufambiswa nemazvo. Naizvozvo ndinoona sekuti pachatonetsa muMozambique kuti nyika iyoyo itongeke nekuti kana vebato rinopikisa uyezve veruzhinji kana kuti vakawanda mukati menyika vachiona sekuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Pachirungu tinoti panoshayikwa inonzi social contract, kureva kuti nyika inonetsa kutonga nekuti vatongwi vanenge vachiti imi hatina kukupai matomu ekuti mutitonge. Saka naizvozvo ndiona sekuti zvichatonetsa.
Zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kuitira kugadzirisa dambudziko iri tiraenda mberi kukomba?
Pari zvino mamirira zvaita inini maonero andozvita ndeyekuti sarudzo sesarudzo zvadzo panguva iyi dzinogona kunge dzaakunetsa kuti dzinzi ndidzo dzichaita kuti nyika iyoyi ifambire mberi. paakutodiwa zvimwe zvinotariswa kuti nyika ifambire mberi zvinopfuura kuti sarudzo pasarudzo chikamu chesarudzo pachatosvitsa nyika pari zvino paakutoda zvimwe zvakafanana nenhaurirano dzakasimba dzinenge dzitokokerwa nevamwewo vanyarikane vasiri vemumozambiki imomo kana varimowo vemumozambiki imomo zvinogona kuita hazvo asi pazvava pari zvino nauya ndataura yekuti hapasisina chiga chesocial contract paakutodiwa kuti paitwe nhaurirano dzakasimba dzinounza vemapato anopikisa vanosanganisira iro rava Mondlane nemamwewo anenge ari muberevere mavo neiro rava Chapo nevamwe vanoita kuti nyika ifambire mberi vachigara vachitaurirana nekuti hapana tsvimbomugodzi inofa yakaita kuti nyika ienderere mberi.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitaura vakazvimirira vaJoy Mabhenge vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Vakawanda munyika vanoti 2024 igore ranga risina kumira zvakanaka sezvo bato rezano PF raitonga nedemo ukuwo bato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rakaparara mushure mekunge mutungamiri waro vaNelson Chamisa vabuda mubato iri vachiti zano PF yainge yapindira mubato iri ichishandisa vamwe vakaita sevanozviti ndivo munyori webato iri vasengezo shavangu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Nengo dzakawanda dzeCCC dzakadzingwa makanzuro neparamende navachavangu uye kubvira pasi yavachamisa pane nezvikwata zveCCC zvakawanda muzano PF zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka sezvo muine kupokana kukuru panyaya yekuti mutungamiri webato iri nenyika vaEmerson Mnangagwa voramba vari pachigaro here pachapera temu yavo muna 2028 kunyange hazvo vaMnangagwa pachavo vachiti vachatevedza mutemo pane vamwe mubato ravo vari kuti ngavarambe vari panyanga. Vakawanda vakataura neStudio 7 vakaita semumwe mugari wemuHarare vaJerry Chizunza vanoti kusagadzikana kwezvinhu mumapato makuru aya kwasiya vasina tariro.
Tachazi kuti tine opposition here. Bato racho riri kutonga riri kuita madivisions. Muri kuita vanhu vakawanda vakuba vari kugadzirirana nyaya vachidai vachidai vachidai. Hatisisina utungamiri hwakakwana. Saka tinoti 2024. Apera riri gore nenyika iri kungotongwa separingi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zvese zviri kuitika muCCC nezano PF makakatanwa ezvigaro asinei neveruzhinji.
Vanhu vanoita zvematongerwo enyika vanenge vakanyanya kutarisana nemasimba nokuti vomachengeta sei. Nokuti vopinda sei mhari pakuti vatarisane nemagariro evanhu kuti upenyu hwevanhu hwagadziriswa here kuti zvoupfumu hwenyika zvagadziriswa here kuti vanhu veZimbabwe vanozviuvira.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vaudza Studio 7 kuti makakatarwa muzano PF akaipa nekuti ari kutodzorera basa rehurumende kumashure vachiti zvakakosha kuti bumbiro remutemo ritevedzwe.
Chido chebato chaiwa chido chavo asi hachifaniri kuuswa pamusoro penyika nekuti nyika ihombe kudarika bato. Nyika ine vanhu vakawanda kudarika bato nekuti vanhu vanotovhoterawo mapato avo vashoma shoma serege pane vanhu vakazara munyika.
Zimbabwe yakaita musangano weSADC uyo unonzi nenhengo yeCCC vaMorgan Goni wakaburitsa pachena kuti hurumende haitevedze mutemo sezvo ivo nevamwe vavo vanodarika makumi masere vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuronga kuvhiringa musangano uyu nekukonzera mhirizhonga.
Ndakasungwa nemapurisa namhosva yandakapara saka hazvina kundifadza kuti ndakagara mujeri ndisina kana chaji ndisina kana mhosva.
Kusungwa kwavaGoni nevamwe kusanganisira vaJameson Timber veCCC pakashorwa zvikuru nemasangano pamwe nenyika dzakawanda dzakaita seUnited States, European Union neUnited Nations. Vagadzikwa vanoti zvakaitika kuna vaGoni navaTimber zvinogona kuitika kumunhu wese zvake munyika.
Zvinhu zvinotyisa nekuti vanhu vakutya kuti unogona kungofanobatwa uchinzi wangada kuita mhosva yakati wozonzi atazoona kuti mhosva iyeyo hauna kuzoita saka wobva wongoregerwa. Saka ichitoziva kuti munhu anotanga apara mhosva obatwa otongwa nemhosva yake.
Gore rino paramende yakapasawo bhiri rePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill. Mukuru wesangano replatform for youth and community development Vaclarice Maduku vauza Studio 7 kuti kusungwa kwevanhu nekupasa kwemutemo yakaita sePVO Amendment Bill ndezvimwe zvakavhiringa urongwa hwehurumende yavamunangagwa hwekunatsurudza ukama hwayo nenyika dzepasi rese dzakaita seAmerica.
America ndeimwe nyika iri kushoropodza tava kuitazve kusaina PVO Amendment Bill zvakangofanana nekuda kudzvinyirira kana kuratidza kuti havakwanisi vamunanga wekutonga vainewo masangano akazvimirira egare kushandawo kuona kuti nyaya dzafamba sei.
Mutauriri wechikwata cheTCC chinotungamirirwa navatimba vapromise mukwananzi vanoti gore rinoranga rakaipa zvikuru sezvo pakavire kusungwa nekushungurudzwa kwevatungamiriri nenhengo dzebato ravo zvakanyanya. Vati chinosuwisa ndechekuti vamunangagwa vave kuronga kutyora bumbiro remutemo kuitira kuti varambe vachitonga nedemo. Asi mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vati bato ravo rakabatana nekushanda nevanhu zvakanaka muna 2024 uye vanofara neutungamiriri hwavamunangagwa.
Gore rino rakationa tichinda conference tichindotsinira pamaresolutions kuti tinoda kuti vamunangagwa vatonge kusvika 2030 zvichibva zvatoiswa pabumbiro remaresolution.
Panyaya yekuti hurumende yezanupf yakashungurudza vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu zvakanyanya zvikuru sei pamberi pemusangano wesadic vamarapira vati mutemo uye munhu wese anofanira kuutevedza zvisinei nekuti pari kuuya vaenzi here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Rimwe remasangano anomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti hurumende haina kuitira zvakanaka mushandi gore ra 2024. Vashandi vanoti gore iri ranga rakavaomera zvikuru sezvo vakasangana nematambudziko makukutu mune zvakawanda muupenyu hwavo. Mutsamba yayo kuvashandi panguva yezororo rekisimusi negoredzva, ZCTU inoti yakazvipira kutora matanho mugore ra2025 anoita kuti vashandi vawane pundutso inokodzera. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo ava vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata munyori mukuru weZCTU vakuda kwashe munengiwa kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya yakajeka hama dzangu ndeyekungoti wish you Merry Christmas. Changova chigariro yavatsika, asi variko vanoita Merry Christmas, variko vasingaioni Merry Christmas, nekuti chinonzi Merry zvinoreva Christmas inofadza, inodyiwa, inosiya mirangariro. Asi kuvashandi veZimbabwe, vamwe vacho vane mihoro isati yabhadharwa yenguva nemakore, vamwe vacho havana kuwana bonasi, vamwe vacho pabhonasi yavakawana yacho vakabirwa zvavaimboora kumasure nezvavava kuwana ike zvino. Saka that Christmas can't be merry for everyone.
Ishoko rakakura iro vamunengiwa, vanobirwa nani?
Tine vanhu vane mari yakawanda zvakanyanyisa, toita vanhu vanotambudzika zvakanyanyisa. Hatigoni kurarama musociety iyo tiri tese tichifunga kuti takafanana. Kune vanazvo zvakawanda kudarika zvavanoda, asi kune vari kushaya nezvidiki diki zvekuti vararamise mhuri dzavo.
Saka muono wenyu wegore rinouya uri kuti wokudini?
Tichitarisa mugore ramangwana, vashandi veZimbabwe ngavave prepared to look the beast in the eye, to talk about these issues, to see how best we can correct them. Isusu in our part as labor leaders, vanhu vasina zvekuita, vasina chekudya, vasina chekunwa, vasina chekubata, zvinoita kuti vanhu vaorganizike zviri nyore.
Mabatanyaya dzakawanda zvamuchange muchiitawo imi kugadzirisa zvinhu kuti zvinakire mushandi ndezvipi?
If we increase disposable income, pane a downstream immediate effect yekuwedzera. Kana vanhu vakawana mari yakawanda, vanhu havasi kuda mari yekunoshandisa kune dzimwe nyika. vanhu varuda mari yekushandisa muZimbabwe. Saka vanhu vakawana mari yakawanda vanoishandisa muZimbabwe. Zvinoita kuti gadzire mabasa akawanda. Vachatenga maservices akawanda ndovana airtime and other things. Izvozvo zvinhu zvinenge zvichishanda muZimbabwe ka. Saka zvinogadzira futi mabasa akawanda. Saka kuwedzera kwedisposable income kune direct impact yekuwedzera yatinoti aggregate demand of goods and services. Ike zvino vanhu vari kuvata vakatsikirira mari pasi pemapiro. Saka tiri kuti isusu gore ratakatarisa iri tinofanira kufarira munyika yekwedu, kwete kuti vana vafarire munyika dzevamwe. Saka tinofanira kugadzirisa zvinhu zvakare zvika munyika yekwedu.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemunyori. Dzinodzokorera chemunyori mukuru weZCTU kana kuti Acting Secretary General vakuda kwashe munengiwa vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakafano bata chigaro chemutungamiri wehurumende muLebanon vaNajib Mikati nhasi vashanyira nzvimbo dzemauto yeLebanon nemakamba emauto anochengetedza runyararo eUnited Nations kuchamhembe kweLebanon vachishanyira dunhu rinofanirwa kubudwa nemauto eIsrael nechikwata cheHezbollah pasi pechibvumirano chekumbomisa kurwisana chave kuda kusvika mwedzi. Dutu remuchando riri kutariswa kuomesera urongwa hwekufamba hwezvimwe zvizvarwa zveAmerica sezvo riri kutariswa kukanganisa dunhu reGreat Lakes nekumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweAmerica. Sangano reAmerican Automobile Association rinoti zvizvarwa zveAmerica zvinoda kusvika kumamiriyoni zana nemakumi maviri kana kuti 120 miriyoni zviri kutariswa kufamba makiromita angangosvika kumakumi masere kubva pamisha yazvo munguva ino yezororo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda senyanzvi munyaya dzezvembereko kana dzekubata pamuviri chiri kuBritain chatanga chirongwa chekudzidzisa vakoti navana chiremba vemunyika kuti vawane ruzivo rwakadzama munyaya iyi kuitira kuti vazokwanisawo kuzobatsira varwere vanosangana nedambudziko rekushaya mbereko vanoenda kunorapwa kuzvipatara zvinoshandiswa neveruzhinji. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukoti uyu amai tinotenda Manyere vakaudza Studio 7 kuti kushaya mbereko idambudziko risingasarure kunyange hazvo vakawanda vachifunga kuti zvinobata vanhu kadzi chete.
Infertility idambudziko rekusabata pamiri. Mushure mekunge amai nababa vagara vese gore rese zvichienda mberi vachiita bonde rakakwana asi pamiri pasingabati. Chinhu chekuti hatingati idambudziko revakadzi chete, nevarumewo vanoita dambudziko iroro nekuti vanogona kuita mbeu mbeu yakaremara kana kutoshaya mbeu.
Amai Manyere vanoti donzvo ravo rekutanga chirongwa ichi kuzvipatara zvehurumende nderekubatsira vanosangana nedambudziko rekushaya mbereko vanoshandisa zvipatara izvi asi vasina mari dzinodiwa.
Paye patinoenda kuzvikoro zveunesi nevanhu vanoenda zveudokta, munhu wese anotodarika nepo pafertility or infertility treatment and management. Asi hachizi chinhu chekuti taibva tazonyanyodzikadzikana munyika muna hamuna fertility nursing yakazvimirira. Fertility experts kuma doctors varinotobuda kunze kwenyika. Nenyaya iyi yakakosha zvikuru nekuti muzvipatara zvedu zvehurumende manga musina rubatsiro rwefertility. Vaya vasina mari vanga vachibva zvangozogarawo zvakadaro kana vaizoendawo kuchiprofita kana muzvivanhu nekuda kwekuti mari yekuti vaende kuprivate hospital vanenge vasina.
Amai Manyere vanotiwo havasi vose vanoshaya mbereko vanoda kubatsirwa nemishina yechizvino zvino kana nenzira dzemazuva ano idzi.
Munhu akatisimbei munogona kubatsirana naye kuti ambotidzikirei muviri mbichana ozama kuita mwana pomiri potobata, kana kuti munogona kutaura naye kuti ave munhu yauya wekuti anokwanisa kuziva zvaanodya zvaanoita, yatingati lifestyle change pamiri potobata. Kune vaya vane machubha akablock mukangokwanisa kana akablocka if you unblock those tubes kuti zvinhu zvakutofamba tatiregai tumbobatsirana tifambe nezvatinazvo tumbobatsirawo
nyanzvi mune zvekudya kunovaka muviri kana kuti nutritionist vaDiago Muguri vanoyambira veruzhinji kuti vadye zvekudya zvine utano senzira yekuwedzera mukana wembereko
pane chikamu chinoratidza kuti kudya pamwe chete nembereko zvine ukama hwakasimba pakati pazvo pakutanga ngatitarisei chinokuita neoverweight kana underweight izvi zviviri zvinowanzokonzerwa nemadyiro edu kana mhando yechikafu chatinodya tichaona kuti zvinhu zvinokonzera yatinoti hormonal imbalance mumuviri medu zvichizokanganisa mbereko nguva zhinji kana taona kuti amai vane pamuviri tinobva takurudzira kuti vadye chikafu chizere neyatinoti iron kusavapo kweiron kunokonzera kusavapo kweovulation
vamuguri vanotiwo kushayikwa kwezingi mumuviri wababa kana amai kunogona kushayisawo mbereko sezvo ichidiwa mukusimbisa mbeu yababa kuumba zai rine utano uye kuumbwa nekukura kwemwana
chimwezvo tikatarisa mbereko kunana baba kusavapo kwezingi kunokonzera kushayikwa kwekubikwa kweyatinoti maronya uye ane utano uye neuwandu hwavo saka munguva zhinji munoona kwatinoti kana vachidya mavise tinokurudzira kuti vadye nemhonzi dzacho nekuti ndimo mumwe munowanikwa zingi
amai Priscilla Akata mumwe mugari wemuHarare vanoti kwakawanikwa nyanzvi muzvipatara zvehurumende dzinobatsira munyaya dzembereko zvinobatsira mhuri zhinji dzisina zvikwanisiro zvekuenda kuzvipatara zvakazvimiririra amai Manyere vanoti pari zvino vakadzidzisa vakoti nana chiremba vepazvipatara zvikuru zvesale mugabe nepari renyatwa muHarare vanoti shuviro yavo ndeyekuti vawanewo zvikwanisiro vanodzidzisawo vana mukoti nana chiremba kubulawayo vachiti vanodawo kuti vanenge vadzidziswa ava vazofambawo vachidzidzisa vamwe vashandi vezveutano kumatunhu ese munyika muna 2017 vana chiremba vaviri vemuZimbabwe vakavhura chipatara chakazvimirira chinobatsira vanenge vachinetsekana nembereko cheIVF Zimbabwe uye chakabatsira madzimai zana nemakumi maviri kubata pamuviri mhuri dzinoda kubatsirwa kuwana mwana dzinoenda kuzvipatara zvakazvimiririra dzinobhadhara mari inosvika muzviuru zvina zvemadhora inova mari yakawandisa kuvanhu vazhinji muZimbabwe munyika zhinji dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe pakashayikwa mbereko kunowanzosvorwa mudzimai gwaro reZimbabwe Health Demographic Survey rinoratidza kuti munyika madzimai emumadhorobha ndiwo anonyanyonetsekana nembereko zvichienzaniswa nevanogara kumaruwa ndakamirira Studio 7 ndine Rutendo Mawere
muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa nhasi kuti vacharerutsa mutongo werufu wakapiwa vasungwa vanosvika kumakumi matatu nevanomwe pavasungwa makumi mana vari mumajere ehurumende kana kuti federal prisoners vachiti vasungwa ava vachapika jeri upenyu hwavo hwese pane kuti vange vachiurayiwa izvi zvaitawo kuti danho iri ringe rinonzi rinogona kusatambirwa zvakanaka navaDonald Trump avo vachagadzwa semutungamiri weAmerica mwedzi unouya mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa paDevry University Professor Elliot Masocha
ndinoona zviri zvinhu zvinogona kuonekwa sekuti zvinhu zvakanaka nokuti vanenge vanzvera vakaona kuti vapari vemhosva ava hazvingavi nani here kuti vave noupenyu hwese mujeri pamusoro pokuti vavurawe nokuti pavanenge vachirarama vari mujeri imomo vanogona kunge vachishandira nyika kwete kuzvishandira ivo pachavo nokuti kana tikanatsokuzvitarisisa pamwe kuuraya munhu nemhosva dzimwe dzaanenge aita inenge isiriyo minduro yakakwana kuti munhu aripe mhosva dzake zvekare zvinhu zvinogara zvichiitika kana purezidendi akunopedza utongi hwake unowanza atarisisa zvimwe zvaanonatsokuhwa iye nokuona nevanomubetsera basa kuti izvi hazvingavi zvinhu zvakanakira nyika here kwete kunakira iye mutungamiriri wenyika saka ndinozoona sekuti vaBiden vazviona sezvinhu zvakanakira nyika kuti hongu vakapara mhosva asi kuti vafe ndiyo ingava nzira here yekuti vanatsokuripa mhosva dzavo kana kuti toti isu ngava svika pakufa havo vega vasina kuita zvokuurawa vachishandira nyika mujeri imomo
asi tinoona kuti vachange vari kutungamira America vaDonald Trump vanonzi ivo
danho iri vanogona kusazoritambira. Munoona sei izvi?
Zvinogona kuitika kuti vanogona kusaritambira, asi mavonero angu ndokuti pamwe vachatarisisa chikonzero chaita kuti vaBiden vasvike padanho iroro vasati vangomhanyira kudzosera vanhu ava panzvimbo yekuti vazovurawa. Saka handioni kuti vaTrump vangangotaura zvavo vachisapota death sentence, asi kana vapaa kuzoitwa zvokuti vodzosera here mutemo wekuti vapari vemhosva vavavurawa vanofanira kunge navamwe vavanovabetsera vachizogara pasi kuti zvinhu zvaitirwei izvi. Voyera kuona kuti kana vanhu ava vakanzi ngavafire mujere norufu rwavovo vachishandira nyika, haingavi here nzira yekuti vabhadhare mhosva dzavo kudarika kuti vaurawe? Nokuti kuuraya vasungwa panotiwa nemari inoenda imomo, mukuuraya imomo kune vanhu vanoita basa racho nezvimwe zvakawanda wanda, asi kuti munhu aende mujere kwoupenyu hwese inogona kunge iri nzira yakatonakira nyika kuti yakanakira vaBiden kana kuti yakanakira vaTrump.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika nekudyidzana kwenyika dzapasi rose muzvinafundo yelo yeti masocha vachitaura vari parunhare kuOhio muno muAmerica naMaflas Musanganya wewe Studio 7. Munhau dzemitambo, ZIFA Normalization Committee iyo iri kushanda sekomiti inoona nezvesarudzo musangano rinotungamira nhabvu munyika iri yazivisa nezvemazita evanhu vakabudirira kukwikwidza musarudzo dzekutsvaga mutungamiri weZIFA, mutevedzeri wemutungamiri pamwe nenhengo dzebhodhi resangano iri. Vane mazita asina kutambirwa vanoti vaWalter Magaya, vaTemba Muliswa, vaFarai Jere nevakambotambira nyika Benjamin Mwaruwaru. Sarudzo idzi dziri kugore rinouya munandira. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vanhu vari kumboreketa nenyaya yechivhaya kuti yechivhayo wati wazope vanhu vakaita so mari. Ngairegeya kurongere munhu mari yake. Munhu anoita zvaanoda nemari yake, munhu anoita zvaanoda nemari yake. Ndozvinonidhe kuti udze munhu umwe munhu kuti wazopirei uyu wadii wapo uyu. Imari yake, inoita zvaanoda nayo. Saka regai kuengere munhu mari yake. Makata vaudze makwindi tashata.
Masikara seko pastudio panamu. Pane murume anonzi Nyoka yemabhunu uyu anotishamisa murume uyu. Unotonzwa achitopupira kutaura kuti hanzi Nhingi ngaabve kupinde Nhingi. Muno muZimbabwe hamuchadiwa the system yeZANUPF. Dai uri kutotaura zvekutoti system yeZANUPF yaita corruption sematauriro ari kuita maakuzviona, asi mune nharo chete dzekuda kuramba muchidzosa futi mumwe munhu weZANU. Muno muZimbabwe hamuchadiwa munhu weZANU. Hamuchadiwa the system of ZANUPF. Doitori necorruption. Saka izvongo kana uchimutaura zveZANUPF iwo Nyoka yemabhunu iyo, you are still a corrupt person. Uchitori momo anhu ane corruption imomo.
Studio 7 vana mukoma dzonga nevamwe vasamarari vese makasimba here? Zviri pachena izvi kuti mbuya moshaika bere rorutsambi is obvious bere ndorakadya mbuya. Izvezvi mukanyatsokuona ukama huripo pakati peZimbabwe neZambia hauna kumira zvakanaka. Pane makarasionani ipapo zvekuti varume vairi vakazama kuroya president Hachilema vakanyatsokuinvestigitwa chaiko chaiko. Vanotaura chokwadi kuti vakatsuma nani. Zvekuti vakanyatsokuinvestigitwa chaiko chaiko, vanotaura kuti vakatsuma nani. Varume vanga vainvestigitwa vanotaura chokwadi chaicho.
Makadini mukoma dzonga, makadini mhuri yeZimbabwe. Ndinoda kubvunza vehurumende yeZimbabwe, vanhu vakatamisa padhamu reto kwemukosi ndokuvaisa kuchingwizi, ndokugadzira minda yavo ndokupedza. Iko zvino vapedza kushanda minda yavo ndopayaiva kuvabvisa zvakare kuvapa mamwe maturu. Inoitireko usimu hwakadaro kuitisa vanhu madhoza kudaro?
Makadii mhuri yeZimbabwe, makadii pasi rese, makadii Studio 7. Ndiri kukumbirawo muiso wemashoko arangu kunyika iteerere. Isusu takapinini ndakafamba munzvimbo dzakawanda munguva yekutorwa kwedenda. Nyaya iripo haisi yekuti vamunhu angagova pewa vanhu mapepa yekuti purazi rive rake. Mhuri yeZimbabwe isusu takapinini ndakafamba mapurazi akawanda munguva yekuvhiinda. Vanhu vaivhurira madhamu,
Tinotenda vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi apo tiri kutarisa nezvezuva rezoro rekisimusi riri kupembererwa nechitatu svondo rino. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya muina Taboka Ncube.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 kumpalakazi 2024 ngutaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje, idale le Mozambique National Constitutional Court lithi ivandla le Frelimo yilo elanqoba ukukhethwa lwaqhutshwa ngomfumfu lonyaka lapho elalimelwe ngumnumzana Daniel Chapo kukhetho lukamongameli.
Amalela maye bavale umgwaqo bathathe izikhiye bahamba la ngisho namanje amatraka khona asavalile umgwaqo kodwa ke thina bayengenhlanhla sesizabaleka.
Abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele Mozambique bathi abaphikisayo bavale ngci imigwaqo kulelo lizwe.
Ubhenjani umdlali olendumela sibili kwezomdlalo wenguqu njalo abaningi bebekhangelele ukuthi engaba ngomunye ozalincisa kodwa mhlawumbe ngelikabathi emaphepheni akulamaphepha angasukanga yenela.
UProfet Walter Magaya, uBhenjani Mwarumwari, uThemba Mliswalo, Farai Jere basuswa kukhetho lukamongameli weZifa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale le Mozambique Constitutional Court lithi ivandla le Frelimo yilo elanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngomfumfu lonyaka lapho alalimelwe ngumnumzana Daniel Chapo kukhetho lukamongameli. Idale leli lehlise inani lamavoti eFrelimo eyanqoba ngayo ngokuyisilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5%. Abaphikisayo abakhokhelwa ngumnumzana Venancio Mondlane abakhonona ngempumela yokhetho lolu lusanda kuqhutshwa abathi bazaxoxisana ngokwethulwe yi-Constitutional Court. Amapolisa labanye abezomvikela babulala abalandeli bakamondlana abalikhulu namachumi amathathu 130 abatshengisela emigwaqweni bekhonona ngempumela yokhetho lolu. Kusenjalo abadabuka eZimbabwe abasebenza kulelo lizwe labatshayeli bezimoto ezinkulu bathi kuyaxokozela elizweni leli okulabaphikisayo abavale imigwaqo. Ukuze sizwe kunengodaba lolu sixoxele lomnumzana Forget Mpofu odabuka eZimbabwe etshayela izimoto ezinkulu owehluleka kwamanje ukusuka eMaputo esiya kwele South Africa lapho alayitsha khona impahla etshiyeneyo.
Into eyenzakalayo njengasabo batshayeli bamaloli amaloli amanye bavale umgwaqo bathathe izikhiye bahamba la ngisho namanje amatraka khona asavalile umgwaqo kodwa ke thina bayengenhlanhla sesizabaleka siyaxasha kwamanye amagarage lapho eduze nje omgwaqo lapho ku-N4.
Bathini khonapho eMaputo bakwenzelani khonapho?
Lokhu bathi bona bekwenza bebekade befuna ukuza ama-results ukuthi ayophuma athini ama-results ayophuma ebeta bayobuya futhi kube ngabantu abaqhubeka benza istrike ngendlela abajabulisayo bona. Kodwa ke ngenhlanhla ngiyabona ngathi nje kunoshintsho kodwa ngathi wonke umuntu nje ojabulile kodwa sikwazi ukuthi uhamba njani kodwa ngisabona nje isifumfumo senjabulo.
Ye, sizokuthiwa ke ngokuzwa kwethu njalo lokubikwe yilaba kade bekhuluma besethula impumela yokhetho bathi ukhetho lolu lwawinwa umnumzana uDaniel Chapo weFrelimo. Soke singazi khonapho ukuthi abaphikisayo bona bathini nxa bezobekhuluma loba nje ulimi lwabo luzima ukuthi luzwe.
Kwamanje ngisamile ngisalindile ngizwa ukuthi uhamba njani then lokho kulandelayo ukuthi ubani owinile ubani oluzile basazo kuluma lenze sikona ngesimo ukuthi uhamba njalo emgoqweni kuvulekile noma baqhubeka benze istrike siba west uvale yonke into.
Ye, akusitshele ngesimo sabatshayela izimoto khonapho ukuthi lethuke kanganani.
Thina singabashayeli bamatrucki sithengise ukushiswa ematrakini, ukushiselwa phakathi ematrakini ngoba basitshela ukuthi abasifuni. Then kwaba khona ama-truck abanjiwe bawu-cross umgwaqo bavala bathathela ikhiye ayimina ngenhlanhla noma imfowethu sishe sabaleka nje kodwa sisingithini istrike phambili kune-strike emuva kune-strike asikwazi kuya phambili asikwazi ukubuyela emuva njengamanje sisesente lapho silinde isimo sibone ukuthi kuyohamba njani.
Ungaphi Mpofu nxa ungatshela abantu kwezethu bekuzwa sibili ukuthi usendaweni enje njalo lokuthi isimo sakhona sinjani?
Mina lapho engikhona ngisemaputo ematola next to N4 ila engicashe khona awukho kude kuyamuva mangibuyela eport kodwa mangisiya phambili ngizoba ngikhona seborder ngisendaweni abathi imatola it's a small town.
Ye khonapho kuthule kumbe kunjani njalo ucashe endaweni enjani?
Hayi kusathulile nje okwamanje njengoba ngila kunepolisa nje elikhuluma lami ngizocela ukuzwa lepolisa ukuthi lithini.
Umnumzana Forget Mpofu ngodabuke eZimbabwe otshayela imota ezinkulu obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 esemaputo kwele Mozambique. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa zethula injabulo exubene lokudana ngokuya ekhaya ukuyathakazelela ikhefu lekhisimusi lezihlobo labangane. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
KwabeZimbabwe abaningi abasebenza kwele South Africa isibotshiwe imithwalo kuthi abanye amabombo avela selubhekise ekhaya. Katabanye vele sebekhonale ukuyathakazelela ikhisimusi lesihlobo labangane. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi lethi liphuma elanga lwesithathu esesemzini wakhe eChangwa ePlumtree.
Mina isizathu nje sokuthi ngekhaya yikuthi vele mawukhulele emakhaya wazala emakhaya la akumelanga ukhohle mawusemsebenzini kudiaspora ukuthi ikhaya likhaya kumele ukhumbule abantwana akhumbule umndeni ukhumbule izo. Kumanje nje ngikhuluma abantwana bevele sebengiwhatsapp ubusuku le mini bethi baba ubuya nini so labo ba excited kakhulu ukuthi ubaba uya kuya ekhaya.
Njengokwenziwa emizini yonke uthi usevele wathola umlayezo oqinileyo ovela kundodakazi yakhe uJennifer Junior uPuntshupuntshu uMuntuza emtshela ukuthi bamlinde ngabomvu.
Baba livuye ekhaya lingahlali eGoli liphathele ukudla nezicathulo nezikushuzi nengwani yesaneti imthengele lamagogorosi.
Unkosazana Pamela Ncubelaye uthi ulubhekise ekhaya kogodlwayo uMahlaba Ithwale loba nje kungathi lizabamunyu kakhulu leli khisimusi.
Uyanyathela ekhaya lapho isifisiso yinto nje esengiyifosela manje kodwa nayi lofa umnyaka ubunzima kakhulu ubunzima yikho kungenza sibili ngize ntisa ukuthi hayi ngiyanyathela ekhaya mpela cause maybe ungavuleka mpela khona uthanda ukulala ukhothwa izinyanya zangini.
Nkosazana Semikosi Sikhosana yena uthi udane kakhulu njengoba engasoke enelise ukuyabona izihlobo ematobho ngelanga lekhisimusi.
Sizathe ukuthi ngiyasebenza kodwa sithi abahambileyo labasahamba basendleleni ikhisimusi enhle lomnyaka omusha obuyayo omuhle liphephe phela emgwaqweni womkhaya. Mamuntu sisizwe diniwe akapaki imoto alale.
Baningi njalo bafisa ukuya ekhaya kodwa baxa kwesimo semali. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Godfrey Viki uthi bangalahli themba ngathi njalo ufisela imuli yakhe ikhisimusi elithukela kibo ekhaya esilobela.
Makwehlule bakithi kwehlule mina ngingu Godfrey Viki ngithi kimi lonyaka kwehlule kangikwazi ukuphumelela ukuya ekhaya. Hayi ngithi ikhisimusi enhle bantu bakithi kayibe enhle ikhisimusi ohambileyo uhambe kahle oseleyo nawe ngapha sala kahle ungazwazithola usicindezela ukuthi hayi bahambile mina ngiyehluleka awehlulekanga bakithi izikhathi azifani.
AbeZimbabwe laba bafisela abantu bonke ikhisimusi ehlabusayo babuye baxwayise njalo abahambayo besithi ukujaha akusokufika, kanti njalo kwabaphuza okudakayo bathi ikusasa liyabekelwa. Melesilo 7 eJohannesburg eSouth Africa, inguThuso Khumalo.
Kudaba olufanayo, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zibuye ngobuningi lonyaka zizodlala ikhefu lekhisimusi lezihlobo labangane. Iningi lethi ikhisimusi lilanga okuhlangana khona izihlobo, kudliwa, kujatshulwa, kuxoxwa indaba ezimnandi, yikho nje libuye ekhaya ngoba phesheya abahlala khona ngalesi sikhathi kulamakhaza njalo kungela zihlobo. Abanye bakhala ngodubo lokuswelakala kwamandla kagetsi, amanzi lemigwaqo efileyo besithi kuphazamisa ikhefu labo. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Kuyaxokozela ezindlini zendizamtshina kweminye imingcele lezindlini zamabhasi okulabadabuka eZimbabwe babuye ekhaya ukuze kholise leli hlobo labangane ngekhefu lekhisimusi. Unkosazana Nobuhle Hadebe ohlala eLondon ebeselubhekise emagcekeni endizamtshina ezamhambisa koBulawayo uthabe okumangalisayo.
Ngikhangelela ukuyadlala ikhisimusi ekhaya eZimbabwe, sihlangane nje labangane lezihlobo, kube mnandi, kudliwe nje, kujabule nje, kube mnandi njengekhisimusi yena lena esasiyidlala nje kudala, cause we miss that, siyakukhanuka nje khonoko.
Unkosazana Nothando Dube osesendleleni esuka eBrithani siye ekhaya uthi ikhisimusi ekhaya uyithandela ukudla kwesintu.
Ngisendleleni khona lapha yokuya ekhaya, ngiyadlalela ikhisimusi khona ngoba yangapha e-UK ayikho mnandi, so ngifuna le yangekhaya lapha engizokholisa khona, sihlaba khona imbuzi, sihlabe khona inkukhu, konke nje sijabule, sidle nje zasemasimini abolude obudelele kunini sako sakucina.
Omunye odlala eBrithani osethelekile koBulawayo unkosikazi Nozipho Ncube.
Ekhaya bakithi kumnandi, hayi UK le yabuyayo, hayi akula even i-family time, kodwa ke sihlale siyewosha inyama, siyasinatha ezimnandi, sizikholisele nje le muhli, yazofile free lawe nje ube lokuyi-social life nje labantu.
Umnumzana Zibusiso Mabuza ohlala esihlako leBrithani uthi isimo kuye sibi ngoba kala mali yokuya ekhaya.
Ngidecide ukuthi hhayi ukuthi umuntu azisebenzele ngisiye lapha abathumezele, at least bebona bebe le mali bedle, than ukuthi sihlambe sonke ngisekhaya. Hayi, imali zangkhona ziyangena ziphuma, ndoda ziyangena ziphuma, hayi kubi kubi.
Umnumzana Dumisani Gumbo laye kahambanga ekhaya.
Bengilethuba sibuso lokuthi ngibuye ekhaya ngizodlala ikhisimusi, kodwa ke manje ngapha emsebenzini basebesithi bani bafuna nihlale emsebenzini phakathi ngayo ikhisimusi ngokwayo. Ngase ngisithi lami ukuthi bekukimi ukuthi ngivume kumbe ngale, ngase ngisithi yekela ngivume njengoba kuvele kule somiso esinje. Ngakho-ke ngase ngisithi mina ngizahamba-ke ngabona kubo phambili le umnyaka ozayo.
Iningi likhala ngemgwaqo efileyo. Umnumzana Nathi Owen Ndlovu uvela eSouth Africa njalo sowakha umuzi ensuza.
Kuhle ekhaya, izulu linile, siyalima, siyahlanyela, kodwa kulento eyi-one engidanisileyo, imigwaqo yethu ayisalungiswa asazi izolungiswa nini. Ngiphose ngawa ngemoto koBulawayo, ngihluleke ukulala ekhaya, mangifika kunamanzi, akuna magesi ekhaya, kuhle kumnandi, inkinga umgwaqo wethu uVictoria Falls, ngeke uhambe ngemoto encane. Yiyo into engidanisile masisi compare laphesheya lapho esuka khona kubo mzansi e-Afrika.
Olwela amalungelo oluntu esebenza namabandla enkolo ezijeneyo, umnumzana Qobo Mayisa uthi isimo sibi eZimbabwe okuza kwenza abantu bangakholisi kahle ikhefu lekhisimusi.
Suka kube ngani umunyu lo nyaka ngoba abantu kabalaqiniso, akulamanzi, akulamagetsi. Isifiso sami ukuthi aluba izinto lezo zingalungiswa, abantu bakhululeke baqhubeke nje ngempilo zabo, bakholise ikhefu leli elekhisimusi.
Osebenzela inhlanzi yabathola abantu ezisuka kwele South Africa zisiya eZimbabwe, Air Cross Border Association Transporters, umnumzana Bongani Moyo uthi basebenzile kakhulu kuleli khefu.
Siyabonga kakhulu, abantu babuyile, babuye ngobuningi babo. Sizozama futhi ukuthi sibabisele futhi ngoJanuwari. Abadala siqakathekisa ukuthi abantu bahambe kahle, bengalahli izinto zabo, behambe ngokuthula. Peace bebuye emakhaya bezobona imuli zabo.
Kuduma ingoma yonke indawo, abanye ngabachadisayo, abanye banemcimbi, abanye njalo bazigitela endlini lemakhaya. Ezolo kuyaxokozela, kuyenathwa, kuyadliwa, imbuzi nenkukhu ziyadliwa kunye nempida yolude. Yibo umnandi bekhaya obulandwa abaningi abavela ngaphandle kwelizwe. Imele sithe 7 ngobulawe ngithi halala, Merry Christmas, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELe-South Korea lithi ele-North Korea lilungiselela ukuhambisa amanye amabutho kwele-Russia ukuyalwisana lele-Ukraine. ele-Israel lihlasela ngamandla eGaza osekubelwe abantu abedlula amachumi amane. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America sise Washington DC. Ukwezi iphathelane leMelika, uMnumzana Joe Biden ngomvulo uxolele izibotshwa ezingamachumi amathathu lasikhombisa phakathi kwezingamachumi amane ezagwetshelwa ukufa. Izibotshwa lezi sezizahlala entolongweni okwempilo yazo zonke. Lokhu kuza sekusele amaviki ambalwa ukuthi osanda kukhethwa ukuba ngumongameli uMnumzana Donald Trump okhuthaza ukutshesiswa ngokubulawa aphathe intambo zombuso. Isinqumo lesi sisindise abantu abatholakala belamacala okubulala, kugoqela ukubulala amapholisa labebutho lalabo abatshontsha emabhanga kanye lababethengisa izidakamizwa, labanye abalamacala okubulala abalindayo lezinye iziphathamandla. Abathathu abangaxolelwanga ngu-Dylan Roof owabulala abansundu abayisishiyagalolunye abebandla le-Mother Emmanuel AME Church eCharleston, eSouth Carolina, owabhubha kwimincintiswano ye-2013 Boston Marathon, uJoka Shana Ev kanye lo-Robert Bowers owadubula amalunga ebandla le-Tree of Life Synagogue ePittsburgh ngomnyaka ka-2018. Amalunga la alitshumi lanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Tim Murengai olandela ezombusazwe welemelika.
Ukuxolela okwenziwe ngumnumzana Biden is a natural commutation okwenzakalayo. Ukuthi bazaphuma ejele kathesi, hhayi asikuboni lokho. Baphonga ukucommuta from his death sentence or ukugqezelwa ukufa to maybe life in prison. So khonapho kuzathatha mbeni isikhathi esize ukuthi banikwe iparo or babe eligible for paro, ngoba kathesi sebefakelwe life in prison kufanana lokuba ku-death sentence but in a longer way.
Ukuxolela kwababotshiwe lokhu kubaphathisa kangakanani njalo kukhethwa abantu abanjani?
Ukuyenza kwabo ngama-behaviors angane anceda ukuthi sebebuyela izinto sakhe, yikho kuba okuncedisayo ukuphuma ma benza izinto zonalezi njengokuparticipate in ama-program ebi yesikolo and izinto ezinjana. But hayi khonokho kungathiwa sokuyi-trend enzakalayo all over the world ukuthi ama-death sentences ekhishwa, ngoba bathi abantu bona labo kumele babhadale into izigebengu ezayenzayo zonalezo. So hayi khonokho siyakubona ngathiwa is a natural thing ezenzwa ngumongameli welizwe.
Bakwamukela njani abantu lapha eMelika?
Ukuthi abantu bakuthatha njani? Nina mbona ama-families abantu bona laba abafelwayo or depending ngokuthi i-sentence yangkhona yayifakelweni, yibo angangathiwa bayalezikhalazo, ngoba abantu babo they are not coming back, but isigebenga sona leso is going to have a chance to live and actually aphume ejele and revive their lifestyle.
Nxa sikhangela kuminyaka edluleyo ukuxolelwa kwabantu ababebabotshiwe kuvele kuvame kangakanani ekupheleni kwe-term kamongameli.
Ama-communications zokuxolelwa okuyenza ngu-president over iminyaka edlulileyo, it's a natural thing. Abanye ama-president bakhipha their political fame, abanye bakhipha abantu abangantsha babe bancwethi. Siyabona umnumzana Trump uthe esengena kuzaxolela bonke abangeniswa ejele ngendaba zikaJanuwari. So khonapho hhayi, it's a natural thing eyenziwayo ngu-president, and abanye they think it's a good thing, but abaningi bathi hhayi lokhu akurayithanga.
Umnumzana Tim Moringa ilandele zombusazwe leMelika, ube secingweni leStudio 7 ekhonapho eMelika e-Ohio. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuyingozi ukunathisa abantwana abancane amafutha ngenjongo yokuvikela imikhuhlane egoqela esisu. Zithi akukhathalekile ukuthi amafutha la akhudunyeziwe kumbe hayi, ngoba ayadala uqweqwe phezu kwamaphaphu okubangela ukuthi kube nzima ukuba umoya udlule nxa umntwana ephefumula, ukuze kudingeke ukuthi ahlinzwe kugeziswe okungabangela ukulahlekelwa impilo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Udokotela Mbonisi Dube uchasisa ngokuqakatheka kokumunyisa abantwana okwenyanga eziyisithupha kungekho okunye abakuphiwayo.
Iyenzelwa ukuthi sivikele abantwana emkhuhlaneni, ngoba uchago lukamama lusoft lusmooth, alulimazi amathumbu omntwana. Umama maye legcikwane kakhulu le-HIV, nxa engayenzi i-exclusive breastfeeding kuyayehlisa amathuba okuthi athelele umntana akhe igcikwane le-HIV.
Udokotela Dube uqhubeka echasisa ngengozi ekhona ekunikeni abantwana amafutha lokunye ngekhaya kungela silinganiso esiqondileyo.
Amafutha ukuze egayiseke esiswini afuna ama-enzymes nebhayili eningi, so umntwana uyabe esamncane engaphiwa izinto ezinjalo ezinjengamafutha kuyayenza ukuthi isisu sakhe sicine sesile pressure yokwenza ama-acids amaningi. So yikho siyabe singakukhuthaza ukuthi umntwana aphiwe into ezinjengamafutha or any home remedy. Ngaphandle kwalokhu, ama-remedy angikhaya, ama-home remedy lawa ubungozi bawo ubukhulu futhi ukuthi kabi le dosage.
Unkosikazi Nothabo Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, uchasisa isizathu sokunathisa abantwana amafutha.
Kungu-oil ukuthi sinathisa abantwana. Kungenzeka kwesinye isikhathi ukuthi umntwana angabe elo denda esehlule ukuphefumula, ukuthi udendo langathama ikungoyili sabe senzela ukuthi udendo lona lwehle lwentshe lwephansi luphume ngapha nxa esesiya ngaphandle. Lanxa kuwukuthi mhlawumbe ekhwehlela evaleka, asinathise eqanda, asinathise egudumalayo.
Unkosikazi Margaret Msipha olosana uthi ubejwayele ukulunathisa amafutha kodwa usesesaba ngemva kokufundiswa ngengozi ekhona.
Esikhathini esiningi abantwana abancane bayabe betshilwa ugcine ungasakwazi ukuthi kuyini okungamsiza. Kunesigudumeza i-cooking oil sibanathisa njengogogo babesisho ukuthi i-cooking oil egudumalayo iyanceda kakhulu. Yikho kwenza lathi sigcine sesiyisebenzisa ngoba umntwana uyabe etshilwa abe ngcono nxa usumnathisile. Ngokufunda esikutshelwa ngabezempilakahle ingozi ekhona sesisesaba ngoba kubuhlungu ukulahlekelwa ngumntwana.
Ugogo Nomathemba Sithole isakhamuzi sakoBulawayo eNketa uthi kuyini osokwatshintshayo ngoba ababo abantwana bakhule benathiswa amafutha nxa bephathekile esiswini njalo belokunye okuhluphayo. Inhlanganiso ye-Pediatric Association of Zimbabwe ekhankasela impilakahle yabantwana ithi i-cooking oil akumelanga isetshenziswe ebantwaneni. Ithi i-lipoid pneumonia umkhuhlane wamaphaphu obangelwa ngamafutha njalo abantwana abayisilinganiso sokulitshumi lasikhombisa ekhulwini i-70% sebengaba lomkhuhlane wesisu oye-gastroesophageal reflux disorder. Umkhuhlane lo ubikwa umzima ukwelapheka njalo ungabangela ukulahlekelwa yimpilo. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uprofeta Walter Magaya, uPenjani Mwarwari, Themba Mliswa, loFara Ijere, sebesuswe kukhetho lukamongameli wezifa oluzaqhutshwa ngoZibandlela. Idale leZifa Electoral Committee alivezanga ukuba basuselweni kukhetho lolu abanelaba, sehlulekile ukuxhumana labo njengoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Abazancintisana kukhetho lolu nguMarshall Gore, Philip Mon Machana, Nqobile Magwizi, Martin Kweza, Twine Piri, Lo Makwinji, Soma Piri. Kuzaqhutshwa njalo ukhetho lomsekeli kamongameli lolwamalunga eZifa Board. Ukuhlaziya udaba lolu Gibbs Dube Studio 7 uxoxe loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo ezimeleyo.
Ngendlela into ezihamba ngayo ngalo umnyaka nalokho kwenzakale namhlanje kutshengisa ukuthi kuyahluzwa njalo umuntu ofunekayo bayamazi isiphatho sakhe nokuthi kwela izolo ezenguquko eminjani nokuthi uma emile emele inhlanganiso yezenguqu uzaba ngumuntu okhangeleka okunganani kulandelwa imithetho evivekiwe. Kuke kwaba lokukhonona kakhulu mayelana ngendaba yokubana okhokhela kumele abe le 5-0 level. Kodwa ngumbono wami njalo kuqakathekile ukuthi yena ozabe ebambe isikhundla ngokugcina kumele abe etshengisela ukuthi wangena afikile esikolo njalo ulokuzwisisa okwezemfundo ukwenzela ukuthi azwanane phela labanye nanxa kusiba le mthetho kodwa wangena esikolo uyakhona ukuthi azwisise indlela yokuzwanana labanye bezinkokhelo.
Ye kodwa ngazikhangela uBenjani phela loFara Ijele lapha ngani uhambanga kuhlela.
UBenjani ngumdlali olendumela sibili kwezomdlalo wenguqu njalo abaningi bebekhangelele ukuthi engaba ngomunye ozancintisa kodwa mhlawumbe ngelikabathi emaphepheni kulamaphepha angasukanga yenela angazi kumbe ngawesikolo anifake uqondisisanga kodwa ngithi ngiyawukhuzisisa bekungathi mhlawumbe kulamaphepha angekho okwakumele abe khona ma besithi bayahluzisisa ongakhokhela ngike ngahluzisisa njalo indaba kaFara Ijele yena obekhokhela iPSA ngathola ukuthi bathi kulobe kunokungazwanani kokubana wayeke watshintsha ibizo lalela aselisebenzisele ukuthi Fara khonaphana ungathi kukhona akade kungacacanga mhlawumbe yikho ukuqine kusenza ukubana engenelisi ukuya phambili ukuthi ayecincintisa.
Lo nguThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo ezimeleyo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekoBulawayo. Okwanamhlanje sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba lomculi kamasikhando sacathulayo uNtwenhle, yena odabuka esigabeni sakowobhodo ePlumtree.
Yaphila lokho ngempela isidomo ngodabane odaba phansi plumber kovoto ngokuthi ngizokuzisa umnyane zokuthi indaba ethi izophuma ngokudala futhi ngiyabonga kakhulu abantu bakithi bezami lokho simamela futhi sisapothe ngokuqiniso.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
okhala ngidlele eSouth Africa yilapha eGoli. Inamba engitholakala kuyo ithi yona 071-029-1204. Itholakala kuWhatsApp. Ingoma zitholakala online kuzonazo itoro ezidesa umculo online ongawukuthi zitholakala kuYouTube yakhona kwamanje.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngicela ukuthi abantu bangisapoti ngikhombise uthando kungabi khona udlami ngami ngoba ingoma zami ziyakha futhi zinothando ziyakhalisa zimnandi ziyajayivisa kumnandi.
Sibonge uNtungameli Nkomo osipheke uhlelo lwezingoma olujabulisayo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe sibonge kakhulu olivalelisayo nguTabo Kancube Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.